A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 6th, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And welcome to our segment, the Women's Roundtable. Tonight, we are discussing the continued challenges faced by most families amidst rising food prices of basic commodities and mealy-meal shortages as the country battles with drought and other economic challenges.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But Kwamuri Madzimai Musakanganwe, pano pachina chemadzimai.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome once again. Tonight we are discussing the continued challenges faced by most families amidst the rising prices of basic commodities and mealy-meal shortages. As the country battles with drought and economic challenges, how are families surviving? That's what we'll be discussing tonight, sir.
The latest data from Zimstats shows that Zimbabwe's poverty datum line increased by 14.5% to $4,188 in December 2019.
And this means that an average family of five, which required $4,188 to meet their basic needs during that month, in November, the line stood at 3,656, although labor body Zimbabwe Congress of Trade Unions says that this is higher.
Some rural teachers say its members will report to work only once in 2 weeks due to financial incapacitation after government failed to satisfy their pay increase demands.
And the government says it is in the process of aligning wages and prices to ease economic wars. The new tripartite negotiating forum comprising government, organized business and organized labor held its inaugural meeting yesterday, tackling the issue of erosion of the purchasing value of wages and salaries due to price increases.
And the meeting discussed at length factors such as currency stabilization, the poverty datum line, and the three-tier pricing system used in some sectors of business, and agreed on several issues to do with the economy and other factors.
However, no agreement was reached on the formula to link wages and salaries to inflation, and this has been referred to the technical team for further discussion.
This is happening as the World Food Programme, which is mobilizing funds to feed the needy in the country, recently said Zimbabwe is in the throes of its worst hunger emergency in a decade, with half the population seriously food insecure. How are families making ends meet? Yikho-ke esiyabe sikucubungula-ke lamhlanje ntambama lapha ukuthi indlala ilokhu iqhubekela phambili elizweni. Siyabona-ke ukuthi abantu bathi iholo liphansi alineli ukuthi benelise ukuhlawulela zonke indingeko zabo. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi laba balisi ikakhulu izisebenzi zikahulumente eziningi sezikhalale umsebenzi, kodwa abakhalalanga ngokwazakalayo ukuthi abasayi emsebenzini ngokupheleleyo. Sibonile laba balisi bemaphandleni, laba babevele behamba amalanga amalutshwana ngeviki, sebehamba amalanga ilanga elilodwa kuphela, okutsho ukuthi amalanga amabili ngamaviki amabili ukuthi bengaxotshwa umsebenzi. Ngani? Ngoba iholo labo alenelisi ukuthi libaphilise. Yibo-ke labo phela imuli esikhuluma ngazo. Sikhumbule ukuthi ababalisi laba ngomama ngobaba balabantwana, bayababhadalela indleko zabo zonke. Njalo siyabona ukuthi abanye vele le msebenzi bavele abalayo ukuthi bathengisa iloba yini abangayibona engabancedisa ukuthi benelise ukuhlawulela indleko zabo. Ngakho lokho-ke akulula. Inhlanganiso ezizimele ezifana labo European Union, labo World Food Programme zithi zisadinga imali yokuthi zinike imulilezi ukudla njalo okunye zilakho vele zivele ziyakwaba kodwa imali ngiyokwengezelela ukuthi kuqhubekele phambili uhlelo lwabo lokunika abantu ukudla ngakho sicela ukuthi lapho khona unxa usilandela lapha ukhasi lethu leFacebook usiyele inombolo zakho kumbe umbiko wakho ofuna siwubale emoyeni sizawubala emoyeni kumbe inombolo zakho zocingo sizokutshayela ucingo sikubuza ukuthi kwenzakalani njalo siyakhuthaza abesifazana umama ukuthi labo bebhale inombolo zabo bephatheke kulolu hlelo ngoba ngolwabo sizwe ukuthi baphila njani kodwa sivimbeli muntu ngakho ke siyathemba ukuthi lizakwenze njalo
aiwa kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai tiri kutarisa isu nzara iri kunzi yatekeshera munyika tiri kutarisa kuti veruzhinji nyanya madzimai zvii zvavari kuita kuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachiraramisa mhuri saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika mumadhorobha uyezve nekumamisha pari zvino vanhu vazhinji nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti ivo mhuri hadzisi kukwanisa kunge dzichidya katatu pazuva sezvaimboitika manguva yapfuura nekuti chikafu hachisi kuwanikwa chizvinhu zvakadai sehupfu hazvisi kuwanikwa muzvitoro uye pazvinowanikwa hazvisi kutengeka regai timboenda kune vamwe amai vari kunoton vanga vari kutaura ivo kuti vakutoita basa rekutengesa mabhodhoro kuitira kuti mhuri yavo iwanikwe iyo ichiwana cheruviri vakataura nemutori wedu wenhau Thomas chiri pasi
I'm going to go to the house. Chikoro muri kuchikwanisa here? Saka tingati mukunonga zvigubhu nekutengesa mishonga yamuri kutengesa iyi muri kukwanisa here kunge muchipa vana chokudya?
Chokudya chacho zvimari iri kunetsa iyo ukangowanawo pamwe tikazhinji vachitoraravo nenzara tengesa vanawo vatenge mushonga wacho towana kutenga dazibu wacho waakudhura dzabve dzakuita 170 saka zvinhu zvacho zviri kunetsa
aiwa apo tiri kunzwa vamwe amai vari kutaura ivo vari kunoton vachitiwo vari kutoita basa rekutengesa mishonga uyezve nemabhodhoro anenge asina chinhu kuitira kuti vawane cheruviri vari kuti ivo pari zvino vari kutotadza kuti vawanikwe vachitenga zvinhu zvakadai sehupfu regai tiende kune vamwe amai zvakare tinzwe kuti vari kurarama sei kudunhu ravo kwavari
upfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndinegara nevana havashandi sematauriro yati kuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chai chai kuti uiwane ini ndinongozobvisira ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mongoitana kadimbu dimbu moona kutya
po tiri kunzwa kune vamwe amai varivo vari kumashonaland west vachitaura ivo kuti vaakutorarama neupfu hwetsaona hwavanoti ivo vanotenga padiki padiki uyezve vari kutaura ivo kuti mhuri yavo yakungodya kamwe chete chete pazuva nekuti upfu nezvimwewo hazvisi kuwanikwa saka vari kuti ivo nzara yatekeshera mudunhu ravo remashonaland west saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichiona kuti sangano reworld food program nemamwewo ari kutaura kuti ichokwadi pane vanhu vanodarikidza 8 million munyika varikutarisana ivo nenzara uyezve varikuti ivo vane kumwe kwavachange varikubatsira kana paine varikuwana rubatsiro uhu mudunhu mavo munogona kuuya monyora namba dzenyipo pano togokufonerai kuti tinzwe kuti muri kubatsirikana sei nekuti pane vamwe vatakambotaura navo ipo pano vachiti varikuwana zvinhu zvakadai sebinzi nemapfunde nezvimwewo kuitira kuti vararamise mhuri saka ziyai zvokuita muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tibva tawanikwa tichinzwa zvamuri kutaura uyezve vamwewo vanenge vakwanisa kunge imi mukapinda muchirongwa vakunzwe zvamunenge muri kutaura star
yebo ke sibakhona njalo abanye ababekhuluma ngodaba olufanayo asizweni ukuthi bebesithini abesifazana
njengobona ke ngisekumphulo kukho ngisithi anaso ichebo kulefula yasala mbitshayo yafaka impuphu ndise ngifake epaniso faka amalahle kungasifi
akola nto esiyidlayo singaphuma umbona lowo yiwe sigayisa wona kate siba sinika amabela abolileyo okubomva okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasathap kufuna imali nxa kufuna imali imali yakhona kawula yikubona senza iplani usuke uye lapha ukuze uthole la ukuthi uthole ukudla esishini abazukulu bathole ukudla bevile esikolo
Ayi, izifuyo vele yakusala. Akusela izifuyo vele. Sezifile zaphela. Zisele nje ngu-2-3. Ukuthi akule zifuyo khona.
Dina siyasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu nalinile basilethele ama-tractor asilimele. Ngoba abanye siyaba singalanto zokulima.
Ngikulileni Ndlovu. Ngihlale kwenyimo. Sifele izifuyo, asilalutho lokuthi umbe loba lendlala njengoba inje ukuthi singathengisana ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo. Njoba le dam loneli yikho lisina khathi esizulu. Amaziko siwathola khathi.
Lapha mntanami ilahlekele izinkomo. Ngoba angisela bani ongangincedisa umkami wabhubha sonisele labantwana labazukulu zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyidrawuthi la manzi abengasatholakali ezinye bezibhalela zibanjwa kwidaka so yikho kuyidileyo
yebo ke lapho besizwa ke abantu ababekhuluma le studio 7 ngokubahluphayo ezigabeni zabo bekhuluma ke le ntatheli izindaba zakhona phake emsakazweni njalo siyezwa ukuthi ecingweni sile umhlonishwa wethu wakuqala uCouncilor Lilian Mlilo wakobulawayo siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga sisi
yenthembo bazwile abantu ade bekhuluma lapho basemaphandleni bekhuluma ngokubahluphayo ngendlala uthini ngokwenzakalayo
indlala ikhona sizwile hayi umumo awukho rayithi sibili izinto ziyadura izulu kakula kathesi ngimzwile ulilenzo lapho ekhuluma ukuthi vele lezifuyo ziyafa akulanto erayithi ngizigugu engani khuluma njengomuntu emakhaya kuyafanana lakhona into emadolobheni indlala ikhona abantu sebephila ngokuthengisa sebephila ngemakhethi ukuya uyaliwodi tamatisi kudula la uphinde ukuyizo lithengisa ibidukisi kwenze ukuthi uthole i-profit ukuthi la uphile uthenge impuphu yena lesidura kunzima sibili akuphileki
ye siyeza ukuthi labo bebekhuluma besemaphandleni kuqala kwakungani indlala yikho lapho esuka ibhahe khona kakhulu khathesi ke sokunjani singathi indlala sokufanana yini le madolobheni
sokufana le madolobheni ngizongithi emaphandleni engcone kungabe kungaba ngcono ngoba emaphandleni ngalingasefefefeza izulu bayadobha olude bayadobha odelele lapha emadolobheni loba lingazilifafazi izulu siyathola amanzi kuphela ngaphandle kwalabo abalama-community gardens yibo abangasevaiva ngoba bayakwanisa ukuzilimela imbhida yabo yokuthi basevaive labo baphile umuntu abesekwanisa ukuthi athenge impisi ngokuyimadlana khona lokhu ayabe kucolile engxenye ethengisile umbhida wona lo i-community garden
Yes, sesikhuluma ngama community gardens wona lawo abantu abaningi bayafinyelela yini njalo i-councilor ibathathelanga yini ngoba baye kwangani kuloda kunganako bedakala ukuthi uhamba njani alokho ekhona lokho esebenza ngemfanelo abantu bonke bayenelisa yini ukuwathola nxa besenelisa bengabhalisela
ye abantu abaningi bayawathola ama-community gardens akusoqiniso lokho ukuthi i-councilor yayisethathela abantu ama-community gardens abantu akhona ama community gardens esikhansile ayimhlobechini kulamanye angabhadalelwayo ukhansile ayifree kuma communities ukuthi abantu bazilimela bayenze konke abafunayo kuyabe kulezi borani futhi khona lapho kube sokusibe lamanye aliswayo aliswe to council ukuthi nalabantu babe belima bebhadala nje imadlanyana yona leyi engange kumbe 20 pound ngenyanga belima khona lapho yabo basurvivor khona labo abantu ngoba bazilimela imbidi yabo bethengi
yebo-ke manje-ke sesikhangela abantu makhaza khonapho edolobheni baphila ngani siyananzelela ukuthi laba abasebenzayo bakhala ngeholo eliphansi pho umuntu nxa ivele engasebenzi kungela nto ayenzayo kuyini okumphilisayo le muli yakhe
kunzima kakhulu ukuphila nxa ungasebenzi abantu babe sebephila ngakho khona lokhu ukuzilimela kumagardens yona le engikhuluma ngawo bethengise yikho ngibone ngani kulezi nsuku emadolobheni ukuphila kwakhona okunzima lokuphila ngemakhethi nxa ulakho kuyimali khona lokho kokuthi uhambe ewoda ngoba le makhethi yakhona nxa sisiza abafika khona ngala kusabambeki ithi ama-disease umuntu ekutele sithi ulithenge nge 100 and something pond, 150 pond, 100 pond, uyathengisa ngemalini itamatiseli lodwa ubunzima sobukhona fikile emadolobheni
ye njengamakhansila kule nhlelo eliphatheke kuzo ukuthi linike abantu okuhle
ye ziba khona inhlelo kuyatholakala ukuthi kwesi sikhathi kube lamadona azoncedisa avela nje kwezindawo bebona ukuhlupheka kwezakhamuzi khona lapha emadolobheni amadona layo asincedisayo ngoba babuya lo mumbu abantu basheshelane ukuthi wonke umuntu afumanise ukuthathe abanye basinika impuphu ukuthi abantu bafumanise ukudla ukuthi badle yikho ngibona ngani yikho abasizakala khona abantu emadolobheni ngoba lokhu kuyabe kungelambhadalo ekhitshwayo kuyabe kuyikudla ukubiswa ngodona
yebo kuyezwakala sizabuyela njalo kulokhu bambile khona pha ecingweni sizwe okuningi ngalawo ma-donors akhona sidedela abanye
aiwa tinokuchingamidzai amai honorable Linette Karenye vanova ivo mumwe wevatevedzeri vebato reMDC inotungamirwa navanelson chamisa pano pachirongwa chedu alo mai Karenye
alo
ehe aiwa tiri wadi zvedu tinokuchingamidza ipo pano pachirongwa chedu
aiwa ndinokukwazisa wakadi zvako nevasi
aiwa tiri wadi mai Karenye muri kunzwa iri mudandaro yezvinezvi vanhu vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika nhasi tinonzwa kuti manga muri kuchinoi nebato renyu mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona mukufamba kwamuri kuita panyaya yenzara iyi
mukufamba kwatiri kuita mavelasi ichokwadi kuti Zimbabwe haina kumira zvakanaka zvaakuratidza izvo kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvinoti vanhu vese vemuzimbabwe vadye vachiguta uye umwe naumwe ave neupenyu huri nani pamusha pake zvinova zvaakushamisa kuti kare taiziva kuti nzara kazhinji inoenda kumaruva chete bati pari zvino Zimbabwe yarakidza kuti kumaruva nemudhorobha imo macho munonzi mumagesi ndoo matove nenzara kupfuura kumusha taakuona mhuri zhinji mavhelasi dzaakukwanisa kungomuka chete vachiendesa vana kuchikoro vasina kunwa tii nechingwa vana vaakutadza kudya chingwa chinonzi chatagara tichiziva kuti pamusha munhu wese anokwanisa kutenga chingwa sadza chairo chairo vanhu vaakuridya kamwe pazuva kazhinji zhinji kana ratowanikwa
inenge riri revaya vanenge vakwanisa kutenga. Asi pari zvino zviri kuratidza kuti munhu wese wemuZimbabwe chero ari kuenda kubasa mari yake yacho haizi kukwana kuti atenge hupfu. Unopinda mupick and pay unoona queue isingaiti tadzokazve pa 2007 na 2008 paya pataiti chero ukada kuenda kunotsvaga chikafu waitadza kuchitenga. Saka pari zvino hupfu 10 kg chaiyo chaiyo mustreet tiri kuitenga ne 130 RTGS vamwe ma 150 RTGS. Ukangozvitarisa wega Marvelous unoti ko gogo vari kumusha kuchimanimani, gogo vari kumusha kuchonocho vanowanepi mari inoita 130 RTGS. Zvoreva kuti chinhu chatove kuratidza kuti vazhinji vari kurara vasina kana chavaisa pamuromo. Vazhinji vari kurara chero vana chaivo chaivo vasina kudya porridge. Zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi mubvunzo wangu unoenda kuti kochasakisa kuti tishaive chekudya chii. Ichokwadi here kuti chero iyo mvura yacho yakanaya yegore rakapera rakatadza kuti tikwanise kuwana cheuviri, kuwana chibage kana kuti zvii zvanetsa. Ini ndaona kuti haiziri nyaya yemvura chete, inyaya yekuti tine mafarms atakatora Zimbabwe. ZANU-PF yakatora mafarms Marvelous. Ukatarisa mafarms iwayo haana kurimwa. Ukatarisa mafarms iwayo vari kurendesa kune vanonzi vanogona vacho kurima. Ndoenda panyaya yechingwa chaicho chatakatanga kutenga ne-20 bondage. You ask wega mubvunzo wokuti makore nemakore taiziva kuti vana railway vaya veRMSG vaikwanisa kutakura vana hwiti kubva kunana Chikangai vachienda kunana GMB. Pari zvino hwiti iyoyo haisi kana kurima. Varungu vatakadzinga muno kana kuti vanhu vatema vamwe vairima vatakatorera mapurazi vazhinji vakaenda kunana Zambia. Nhasi uno Zimbabwe ndopo yoenda kuZambia ichikumbira kuwana rubatsiro vachinotenga zveikoko. Kwandiri zvinoratidza kuti utungamiri husina pfungwa mukati, nekuti chaidai tichiita madiridziro iyo Command Agriculture yaidai ichiisa mari ikoko yemadiridziro kuita mairrigation. Asi mari idzodzo dziri kungotorwa dzichiiswa muhomwe. Saka imwe nzara yatiinayo muZimbabwe haiziri yekushora mari kufanana yekwemvura, but inyaya yekusashandisa pfungwa. Hurumende yezano yatadza kutungamira Zimbabwe, nekuti pari zviro chokwadi ungandiudza kuti neikonomi mumire wayakaita neupenyu hwatiri kurarama taakupinda mukiu kunotsvaga 10 kg yehupfu.
Amai Karanye, tiri ipapo
mashops unowana chikafu uchitenga nemari yako paunodira.
Tiri ipapo Mai Karenye, vazhinji vamwe vatanga vatambenge tichitaura navo panyaya iyoyi yezvematongerwo enyika vari kuti saka imi bato renyu reMDC zvii zvamuri kuronga panyaya iyoyi, nekuti vari kuti ivo aiwa vanhu munyika vafukama nenzara, zvii zvamuri kuronga sebato reMDC kuti muite panyaya iyoyi?
Mukatarisa president wedu mazuva mashomapura vanga vari kumhiri ikoko kwemakungwa vachizama kukumbira vaya vanotipa rubatsiro, nekuti dambudziko nderekuti hurumende yedu ikatarisa ganda jena kana ganda remunhu mutema chero achingoopoza vanotadza kana kumaneja ikonomi, vanotadza kana kubatsirika nevazhinji vachivatarisira. So president vedu pavakauya kunze kwenyika ikoko vanga vachitaura nevese kuti Zimbabwe iwa nerubatsiro. Mukatarisa maNGOs mazhinji anozounza chikafu vanenge vanokumbirwa nevaya vanenge vachiziva kuti tikanokumbira nekuti haungaiti shamari yaunoti ukakumbira sauti haikupi sauti. So isu tinoenda tichinokumbira ikoko, asi dambudziko Marvelous chikafu chiya chauya zvene maNGO vari kupoliticisa chikafu ichocho. Ukatarisa even chikafu chinotengwa nema taxpayers vevanhu vanoenda kumabasa vanochiita politicize. Tine zviumbo hukuru, you could see kuti vamwe maMPs atori on mavideos ari viral vachiti izvo hakuna munhu weMDC kana kuti hakuna munhu weopposition party achawana chikafu. Asi ukachitarisa achizivi chikafu chezano, chikafu chauya nemari yevashandi vanenge vachitorwa mataxi citizens. But ZANU PF, because they are not TV in power, vanoenda vanokontrola chikafu ichocho kumareserva. Vamwe makanselas MDC chaiwo chaiwo vanorambidzwa kumira kuzogova ipapo. Asi nozvidzivayo mavelas kuti mutime yedu yatakapinda yandino remember 70 parliament. Ini ndiri MP weMDC, munhu wese weZANU PF muchimanimani wese. Taiti kana dona rauya munhu wese aiwana chikafu nekuti nzara haiziri kuMDC kana kuti kuZANU. Asi pari zvino taakuona kuti even veZANU vacho vari kutorwadziwa nenzara iyoyi nekuti chikafu chacho ichocho chavanonyima veMDC hachivakwaniriwo kakupedza mwedzi.
Mhm. Batai makadaro Maikarenye timbotora vagaule vebato reZANU PF timbonzwa kwavari kuti kwavariwo kunharaunda yavo ikoko nyaya iyo yechikafu yakamira sei nezvamanga muri kutaura kuti chikafu chinenge chauya chiri kuwanikwa chisingapiwe vamwe vezvematongerwo enyika. Vagaule tinokuchingamidza ipachirongwa.
Ndinofara kuti timbo ndimene.
Ehe, manzwa zvekutaura Maikarenye panyaya yechikafu zvakamira sei kudunhu kwamuri ikoko?
Kwatiri kunoku kuri nani.
Mm-hmm.
Yes. Ndanzwa mamta kuti ndiye responde zvataura na Maikarenye.
Ehe.
Nyaya iripo ndeyekuti pamwe ichokwadi zvinhu hazvina kumira musi zvinhu hazvina kunaka zvina kutinakira muno muZimbabwe. Kune zvinhu zvakawanda zvisina kumira musi ekuti dambudziko riripo nderekuti mvura haisi kuwanikwa. Mvura yaiti kunaya zvakanaka-naka. Zvichireva kuti tichapedzisira kwava nenzara. Vanhu iye zvino vanhu vari kutambura nemhaka yekuti chikafu hachisiri kuwanikwa. Vanhu nenzara kumadhorobha nekumareserva. But zvinorwadza ndezvekuti nekuti vanhu vanopoliticisa zvese kuti vanhu vataurira nechokwadi. Handizivi kuti vanhu vanozopedzisira vatungamiri vechitaura zvinhu zvisirizvo seMaikarenye achitaura kuti vanhu vanopoliticisa chikafu. Hurumende iripo yavamunangagwa hakuna munhu anopoliticisa chikafu. Chikafu chiri kupiwa munhu wese ende munhu hakuna munhu ari kusarudza kuti ndiva nani vepati yakati. Hakuna zvakadero. Ndiona nzi hazisi chokwadi. Kana tike vanhu vakatarisa tinotoda kuti titore nguva iyi titaurire vateereri zvinhu zvirizvo. Hatidi zvokumboadvansa maagenda zvemapati political parties edu. Hatitaurire zviripo tichitaura tichiona kuti toda kubatsirai sei vanhu. Vanhu veZimbabwe vane dambudziko. Dambudziko riri guru nderekuti isusu hatisi kuda kubatana. Tofamba tichitaura zvisirizvo nenyika yedu tichitoropodzana tichiita zvakawanda wanda. Izvo zvinhu zvinokorodzera maproblems akawanda. Isusu matibatanei maZimbabweni. Nyika iyi ndeyedu tese iyi. Tinoda kuti tibatane, tirambe takabatana, tigadzirise zvinotinetsa munyika yemedu. Hakuna munhu achauya kubva kumabvazuva kuti kupi kokuti kudenga kokuti kupi kuti azotigadzirisa nyaya dzedu. Ngatitangei tichigadzirisise isusu, tirege kutaura zvisirizvo, titarise nyaya dziripo and exactly what is there on the ground. Vanhu vari people are starving. We need NGOs to come in, the government to invite NGOs kuti NGOs ngaauye azotibetsera. Hurumende ngaitibetsere tiwane chikafu vanhu vabararane kumadhorobha nekumaruva. Hurumende ngaite mazano okuona kuti hakuna munhu achafa nenzara nezvataurwa napurezidend izvozvo. Toda vanhu vanobatsira purezidend iye zvino. Ngatirambai sevana veZimbabwe tiri mamwe chete.
Labasekhaya njengoba sisizwa ababalisi bemaphandleni besithi bahamba kanye kabili ngeviki
kanye ise ngutshoyo lamtsisi ukuthi sekuserious ukuthi abantwana ezeholi yabantu abantwana bezimbabwe whether ungaphi uweli ilizwe eSouth Africa or even ilozeni iAfrica ezeholo really and truly ukuthi nomntwana ehambile wamigrate ukuthi bayahlupheka bahambe befunda sebebavalela isikolo what are they saying sikhona ibulala ile kuzeli ikusasa yabantwana. I don't know what is in Zani, but this is serious now. It's getting into serious, especially about the new app for the passion of Abantwana. But in the name of the Zana, I'm going to be so soon.
Yeah, when you say Ugo Ungapi Gomsa?
Nani say UK.
Oh, what a Kayagunga?
A Kayag boarding, shall I go to Italy boarding, shall I go to South Africa? I said, South Africa.
Oh, I've been sitting here in my pandin. Bakutshela okufanayo yini nxa ubatshayela ucingo?
Yeah, yonke indawo nje abantu bayakhompena into ezisibuhlungu labo abantu abaseSouth Africa labantwana bakhona ukuthi iZimbabwe izalunga kanjani abantu babuyele ekhaya kubuhlungu sisasikwazi ukuthi singenzani ukuthi siyenzeni ukuthi sincedise abantu bekhaya bengahlupheki kangaka.
Yebo ke, hayi siyathaba ukuthi usibe lawe kuhlelo utshone lawe usifakela umbiko wakho sikutshayele ucingo sande ukucubungula amatopic ehlukene.
Okay, hayi lakhe siyalilandela nje siyathaba umsebenzi eliwenzayo kakhulu siyalibuyela nje nsuku zonke silibuyela ngezi msebenzi omuhle ukuthi liyivoyisi ukuthi likhulume ukuthi abantu ngeke beyesicele ngabona lina liyakhuluma nje umhlaba wonke lisakaza yonke indawo ukuthi yaziwe ukuthi abantu bezimbabwe bengafibe beku-close area but libatshela abantu ukuthi abantu you are really doing a great job. May God bless you.
Yebo ke hayi siyabonga kakhulu usisi Grace. Sizabuyela njalo ku-Councillor Lillian Mlilo we-MDC yena ngukhansela wenjubele loBhengula. Kansela uke wakhuluma lawe ngamadona ukuthi ayabuya edolobheni lakobulawayo ukuthi lani kelike khetha abantu. Sizwile njalo lapho bexoxa umunye wakho layo we-MDC unkosazana Karenye lo mnumzana Believe Kawule. Kukhona lini okunye ubuxeli bezelele yake likubone yini njengamakhansela kobulawayo? Oh, asisela unkosi unkosa uKhansela Mlila. Yebo ke si umbuzo lo sizawusa kumnumzana Gawule. Mnumzana Gawule isimo sinjani khona ngapho eCholocho? Abantu balethemba yini lokuthi uhulumende uzalungisa?
Thandekile eCholocho ngapha indlala sibili emangalisayo. Indlala lesikhumbule phela sithandekile sidima kweyindlala. Eyomnyaka banophelile sesingena kweyindlala njalo umkhathi lo sesithikile kuyakhanya nje ngoba izulu kuzofikela ezisikhathi abantu abalimanga abantu njalo vele abalalutho vele nasimini ngaze ngitsho khonoko kulutshana kukhona nakho okunye kwezindawo nxancana nje kuyakhanya ukuthi hayi isimo sabona sibi kakhulu esikhangeleleke uhulumende usejile umongameli ukuthi ukunendiva kuza kuzama kakhulu abula umuntu ozabulawa indlala so finally minister naye ikhulumile ukuthi bayenze yonke imizamo ukuthi bebone ukuthi imali ikhona ukuthenga lo mumbu ezabuye ezavelwa ngaphandle ukuthi abantu akula umuntu ozabulawa indlala kodwa ngikucelayo ke sithandile ukuthi ukhulumende uyancediswa phela uncedisa nabana bakhe ukhulumende uncedisa lawa mabanye ayinhlanganiso ezizimele zethu ama-NGOs siyacela nawo ukuthi angenele abone ukuthi akula muntu obulawa indlala bancedise uhulumende njengoba nje kunzima ndiyakukhangela umumo wezimbabwe leyo unzima imali uhulumende iyalisa konke siyalisa ngoba umuntu ezezinanga kuhle kodwa-ke okwakathesi njengoba sihlangana le ndlala futhi yilo divorce elikhona ukuhlangana lalo le ndlala nokuthi izifuyo zethu futhi kuyamele lazo zisile kunjalo kuyamele kulungisise le migodi kulungisise ukuthi izifuyo zithola amanzi le-stock feed zibe khona ama-NGOs la nxayena ancedisa uhulumende kulezo nhlangothi ezinjengazinezo ezokuthi izifuyo zela zisile abantu bengasila izifuyo la zisile abantu bazabe zisilile ngokunjalo sibe yile udibosi lesikhangelela emele ukuthi sihlanganise amakhanda ndawonye uhulumende ancedise ukuze kungabi le muntu ofayo kube sekuthi lezikolweni lapha ukudla kabe kukhona ezikolweni abantu abantwana basuka ezingcilini nekhaya bengadlanga ubona la ukuthi abantwana kula ama-feeding scheme akhona ezikolweni abantwana bathole ukudla khona ezikolweni bathole kumbele kumahlewu kunata konke ilobu inhlobo yokuthi ngizithwala konke kona kwenziwe ukuze abantu basile sithandekile.
Hayi, kuyezwakala umbono omhle kakhulu. Ububambe khonapha ecingweni sizaphenduka ku.
Hello, caller.
Hello.
Tukutaura nani uye zve muri kupi?
Manyoni paZimbabwe muri chete semanga.
Aiwa, tiri wadi makadi iko kuZimbabwe uko.
Nzara chete nzara.
Ehe, nati mabva maita mahwekwe, maita lucky pana amai Lynette Karenye. MDC Vice President vari pano saka munogona kuzowana mukana wekutaura navo asi tiudzei kuti kwakamira sei panyaya yenzara kwamuri ikoko.
Hai, ndisati ndanyanya kutaura zviri kuno kuHarare ndombotaura zviri kuMashonaland West kumunda kwangu ko. Ndinoda kudaira gaulawo wangoita roti hanzi ndanipiye vaisele kenopa munhu wese chikafu vakadaro vasanyepa vachidaro veduwe. ZANU-PF vanenge vakakugara kwamunoita munharaunda mune musitozivana kuti uyu mutsigiri webato iri uyu mutsigiri webato iri vakangokuziva kuti uri weMDC chete unotobviswa mulaini maurimo mukana wangu watopiwa uri kutotorerwa ndozvavanoita vasanyepa vagauri isusu tisu vanhu vacho tinogara muvanhu muruzhinji ivava nemaposteni ava vaina vanenge vari mudzimba dzavo vakapfeka masutu vari mumasofa vadya maice cream isusu vane nhamo tisinenge tiri mumasango mu tine tichizviona zvezvichiitika saka vari kuona munhu wese pari zvinava kuti ZANU-PF hatichaida nenyaya yekuti inoselekta vanhu vanoda munhu nguva yemaelections ane muno anoti kana panowedzerwa mari vanoti tikuwedzera masivo sevanhu asi kana yanguva yekuvhota vanoti munhu wese ngaenda anovhota tinokudai ezvinozvi munhu wese asvinora tete mahe nekuda kwenzara nekuda kwerafu yavari kutiita muno muzimbabwe ndakuchidzoka kuno kwaHarare manje
ehe kwakamira sei
sadza chairo takatorikanganwa kubva pandakataura nemishondoriya ndichiti hauchatowaniki paye kumbare kwake ikokoko hauchatowaniko wamahwekwe kuti uzvowane zvimatsaona zviya zvii saka vasanyepa baba ezvinozvi kuno kuti tinongonzwa nhau dzecorruption idzi dzeumbavha hwawe imomo ndodziri kungotaurika asi vaiti tiri kuda kutaura nyaya iri kamwe chete nekuda kwemapuraizi yezvinhu vanhu vaomerwa yemapuraizi haisi kutaurwa nekuda kwokuti iwo hurumende yedu iyoyo ndeyena mashops ese akazara muno muzimbabwe saka kuti vachida kudzikisa chinhu havakwanise nekuti mashops ndeavo please ngavatinzire utizi izvozvi ndokutaurirai kuti ndaane 2 weeks tisingadyi sadza hatisi kutori 1 hatisi kuzva kuti tinoribatira papi sadza racho vakatidaro mufunge vakatiti masukizi tichadzipisa nazvino ndaka kutaurira kuti ndakaenda nokumbirira mwana akatozengwa ndakatomuendesa kumusha kuwaini uko kumashonaland west uko ndokuva ndakanoisa mwana izvozvi nekuda kwevanhu ivava vanonyepa ana gaone baba emisadareni ngatijekeserane chokwadi MDC ikada kubatsira vanhu munotuma mashabhukuti kana vauya varo vei kana vaizobatsira vanhu chegai vape vanhu vacho vanenge vachinyima pane kuti munhu orara nenzara chakanaka chii ngatipei vanhu vacho vamuchazovhara futi ri kupamberi apo 2023 wapiwa hawa nachamisa vacho voguta zvavo pane kuti imi munovanyima mozotikukurutsa futi 2023 nzee muofisi yesikavha mofisi taneta veduwei tinotambudzika vanhu isusu zvakanzi upo wakupinda heri kubva nekumozambique pamozambique padhuze dhuze apa upo wacho hakati wasvika hanzi yerubva kwaAngola hausati wasvika apa takutotyava moto yawa nechirwere chiungotaurwa chatekeshera chatichanziya
Manyoni
matura
Manyoni tina mai Linette Karenye vebato re MDC dai mai nhasi mune mukana wekutaurawo zvamuri kuda vaga ule mataura nawo chitaurai zvamungada kuvhunza mai Karenye tisati muchipo vamwe mukana
hello
hello mai Karenye hello mai Karenye Ehe, pana kola ripa na panonzi Manyoni. Varukuda kufunza, shavrota kufunza. Wokuwa murita ura yenyu Manyoni.
Hello, ndaida kutawa nemi maini wa tinotiki, rabu MDC. Kutisuko wano, katukutambu utuwa, ama zedu zinotikano zinotiki, rabu MDC, njibota, kati yana special kumamisha. Awati, wikana chini, wachini ma MDC, ndangani chukumbiri sao, kutimende mchuno wa pao, inimi nerudoro wa mwari. Kama wakabuda wane puti zawase wa mawa pachikafu wajika wano mewa wala kutambura awana chika wala kumbopiwa wane kwa chinzimishatu wana chamisu saka wano wane kwa shoti chamisu uchi wano muwana kupiwa wajika wala kumamusha ledwe ile muna wabatira wa mewa wano kutigira isha kakimba
ama ikarenya mena mazwa shirikuta uro
ndi notenda feetenda shindu wazwa hata ura chaminga ngoda kutawara Manyoni ndeche kutayi watu notenda nekuti ni muru kuona huko oma kwa ita Zimbabwe asu chaminga ngoda kutoka kwa muri ndeche kuti wacha misa alasiri uwa non zinduo warisa tozi kuti wapela ni chikapu uru mende memuchemo wedu we Zimbabwe ne constitution yedu we Zimbabwe inotawara kuti iko zero ye munu wese we mu Zimbabwe kuti awo ane kujika mari dzatiri kuendera kumabasa taxi yatinotorerwa ndo imwe yemari inotenga chikafu chichienda kumaruzeva vanhu vachinopihwa chibage asi taita dambudziko rekuti Zimbabwe yaita problem yekuti hurumende yezanu PF ndo inoenda yosvika yonotora zvechibage icho chiya saka chakutodiva imimi neni nevari kumusha ndechekuziva kuti aita dambudziko ndiani dambudziko raitika kuzanu PF iri kutora zvinhu nechigombiro iri kutora chibage nechisimba ichinyima vabereki vedu ndoda kuti ndikuudzei kuti kunana mutasa ndikatarisa mutasa central yakamboita jambanja ichitaura iyo kuti kumapurisa nevezanu kuti hapagoiwi chibage pano nekuti chibage hachizviri chezanu PF saka chakudiwa vanhu veZimbabwe ndechekuti chibatane kuti kana chikapu ichocho chauya vachamisa havangauyi vachikugoverai chiripo ndechekuti kana chauya kana chiri kubva kusocial welfare kana chiri kubva kugovernment kuma NGOs isusu ngatimire ndichizvimirira nemarights edu kuti hapagoiwi chikapu pano kusvikira munhu wese ari mutete apiwa pasina political party ndochete chapinda kwanisa kuzvisunungura muZimbabwe pasina izvozvo zvani inoita mabira ajojini
aiwa tinotenda mai Karenye moramba zvenyu muri panhare zvare Tabitha tichakubatai munguva inotevera mabvao mawanikwa muchitaurirwa namai Karenye ameno vagaule kana muchiripo tombodzoka kwamuri manzwa zvanga zvekutaura muteereri ari kuti iye kunzvimbo yemashonaland west vari kutarisana nedambudziko rekuti ikoko vari kunzi kana usiri wezano PF chikafu hauwani zvakamira sei
zvavari kutaura vakareni zviri ndirwadza chaizvo inini andi unazvaka kana isusu semhuri yeZimbabwe ngatitaurei zvinhu zvinoti chokwadi kuitira kuti nevanhu vari kunze vanotibetsera panzve zviri chinhu chaicho chiri kuitika on the ground noti zvinhu zvisiri izvo nemhaka yekuti izvizvinhu zvakadai zvinotikonzeresa maproblems akawanda one dzinotinyimisa chikafu nemaNGOs dzinotinyimisa zvinotinyimisa zvinhu zvakawanda nemhaya yekuti vanhu vanenge vachitaura zvisirizvo zvichiiriza pahurumende iye iripo gavhenmendi yedu iripo hakuna chinhu chakadaro kana kune chinhu chakadaro ndoda kuti nyaya iyi kana tichitaura chokwadi ngaimboripotwa investigate tione kuti ndiani ari kunyeba panapa izvi zvichauri chokwadi kune zvinorwadza kuzvichauri kuti vanhu vatereri venge zvinhu zvishiri zvichitaura and that matter vice president of the political party ichitaura kuti mumashinana ndiani vanwariwad I think that it happens used to happen in the hurumende yamugare not in hurumende yamunangagwa hurumende yamunangagwa iri kuita zvinhu zvakarongeka iri kuita zvinhu zvokuti kana chitapu chichiuya chinopiwa munhu wese tisingadei kuti unobva kubato ripi rezvematongero enyika handifungi kuti zvinhu zvinotibetsera papiri hatidi kupoliticisa zvinhu kuti kutsvaka kuti munhu ana ane maagenda zvake tichitsvaka kuti mileage political mileage nezvinhu zvakadai ngatitaure zvinhu zvirizvo vanhu vari padambudziko dambudziko riripo ngatimbosanganisai mitoro yedu tione kuti toenda mberi tobetsera mhuri yezimbabwe as leaders let's think masolutions anakanaka kuti mhuri yedu yezimbabwe
aiwatinotenda regai timbopa mukana kune vamwe Esther
yebo ke silokhu sikhonapho mnumzana Gawule kungabe kule nhlanganiso yini ezizimeleyo ezinika abantu ukudla khona ngapho echolocho liyababona yini World Food Program liyababona yini lokuvela kukhulumende abantu bathola yini usizo
abantu bathandekile bayalithola usizo ikakhulu ugatsha lukahulumende lo-social welfare liyapha abantu abadala ukudla nisezilishika alimanga ugatsha lukahulumende lona kathethi uhulumende ngelindlela isiyindlela ememethekayo ukuthi eziyinkulu kakhulu sokumele kunikwe izimbuli zonke ikakhulu njalo kukhona ama-world vision labana labo-WFP bayekuba banikayo ukudla la kuyake kubhalisha abantu ngamashobhuku bebhalisha abantu bonke abantu bethela ukudla akula kuchejhe phambi njalo ama-leaders ama-political party bafunakale ekudleni lokhu abasondeze eduzane ngitsho loko kunyekela kwe-GNB kuqhutshwa igatsha le-social welfare kuyake kula ama-councillors yayo ekhona lama-village heads ama-traditional leaders yaba khona thizani bekudla yeko kunye thandekile ukuthi abantu bekhuluma amanga bethi bona ukudla loku kuyakhetha abantu bezanu yobathola ukudla abazali ngamanga thandekile uyalihlaza abantu abafuna ukudinga indima yabo yento engayisiyo into kuyayangisa kakhulu kona ukuthi abantu bebekhuluma into ekudala abantu bekuhluphekile benje lokuthi sihlanganisa amakhamba ndawonye incedise emaningi ukuthi abantu uhulumende ancedise ama-NGOs ayingasezimele zodala zinjena zincedise abantwana bathole ukudla ezimakhaya nezikoleni abantwana bathole ukudla siyekele ukuqamba amanga yento ezinalezo akukwazi ukungathena lutho kolokhu
amadimi
voti babuya nininini kodwa ukhuluma amanga yento limazi isizwe isizwe mboti kuyasincedisa kolokhu nokudinga ivoti ukuthi abantu baze baste abantu yokuqalisa kukhumbule ukuthi uzathola ivoti ngokuthi abantu bazazonda benze njalo kubi kakhulu
yebo ke hhayi kulungile besifuna ukuzwa nje ukuthi abantu bona kungasikho kwamabandla bathola yini uncedo ubumile khonapho ke sizabuyela kuwe ke sithathe umlaleli udliwayo siyakwamukela kuhlelo
sabona mama isabona mama
yebo ke sikhuluma la ungaphi udliwayo
ngibuya eRichards Bay ngekhombo izinto befuna ukukhuluma lami manje manje abengikhona abasivume sihamba amafoni
yebo kuhle ngoba selingeni lesengweni kodwa kungani ningabe lineradio yini eliyifundileyo
ngiyalibonga kakhulu ngokuziyozisikhathi esokuthi ngikhulume lobaba logawule lo mina kahle mina mbuyeiingondwana
kodwa ungaqhubekeli phambili khona eza kuzwa la umnumzana Gawule ungabe ule radio yini ukuthi uvale ivolumu ngoba kulokunye okuzwakala ye ungayivala ye khona sizezwanani ye njalo sikhulumeni kuhle nje sibuzeni imbuzo eyakhayo
ngiyebuze ubaba uGawule 1-on-1 njengomakhaya inekhaya mina mbuye mpari ni sizitingozonasamanje kati ngodle mababana wabani
yebo uthe umbuzani umnumzana Gawu
umbuza ukuthi kati izanu usemsebenzi inumbeni wayithanda izanu
ye ungacaca kuhle wenzela ukuthi umbuzo wakho awuphendule kuhle
uyayithanda na izanu then izezo ukuthi yazesemsebenzini kuphela yini because I'm born looking to the Veleni and attend the Eastern, the Old Tanda, my Audi Tanu. Mina Mutation and the Engis on the Island, Mamma Nanagoni Kukura, Wounded Night. I'm kind of interested in the Veleni and I support this and the way ends on Gavalo.
Yeah, I'm going to go to Livella and I think I.
I'm
a Valentine.
I'm going to go to the house.
Sisamelele uyabuya.
Ngazalwa mphefumulo izaphu. UJoshua Nkomo omshunguli uFather Zimbabwe nguye owasincedisa ukuthi sibambane nezanu PF. Zabumba izanu PF yinto lapho esikhona lapho Nkomo wathiya khona. Ngaye ngakwazi ukuthi mina ngiyini, mina ngivela kuzaphu, ngazalwa mphefumulo izaphu. Andizaphu uthi mayimaro ngizalwa angizange njeyini izaphu. Ngaye uJoshua Nkomo wasethe wasihlanganisa saba yisizwe esibambeneyo ukuthi sizisinga. Sina jabukani phakathi into esazivinjakala zombangazo lokho kwakhele ukuthi uthi yena indawo umuntu ezani phe kunjani njani umbono wakhe wena wena bana khona lapho khona mina ngikhona lapho ngikhona ngi right lapho ngikhona la
ye nanso ke impendulo mnumzana Dliwayo
uchene nje uzayibona izani sasa
ye
ucho uzayibona izani sasa.
Yebo, uyachazisa lapho ukuthi abantu abaningi abasuka kuzaphu bangena.
Ngiyabonga ama 20 years ukuthi ngikhulumele one on one. Kumele lalandele izaphu ezikuze imbuzi eminingi indaba yezandla. Izandla yena wahamba wayajoyina izandla. Abantu abafuna izandla bayazi.
Ye kodwa umzile yini ukuthi uthi
ucabange kabili.
Mhm. Hayi, kuhle sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo mnumzana Dliwayo.
Interesting debate there. Mike Renye kana mushiri pa nare mbozo katinzi. Hello Mike Renye. Mike Renye. Hello. Mike Renye. Ehe. Amumboti tsananguro kuti takatarisa pari zvino titarisa zvedu mune ramangwana madzimai nevamwe vakateerera panguva ino zvii zvamungavataurirawo kuti zvamuri kuita imi sebato reMDC kuwanikwa muchiita kuti upenyu hwavo hurandudzike.
Isu seMDC mavhela sekutaura kwandamboita tinoitawo zviya zvekuti tizame kubatsira vanhu kuti tione kuti tingadii kuti tiwane cheuviri tiwane kuraramisa vana nemhuri dzedu. Tiri kuzama kuita ishu iya yekuti isu kumaruzevha kwatiri tiite ishu dzedu dzemagadheni tiite ishu dzedu dzemikando yekukandirana zvimari zvedu kuti zviwande but hapana chazviri kunyanya kutipa chouviri chakawanda nekuti mavelas mari iyoyo uri kuti kana waiwana kaprofiti kacho kwawawana ikako uchada kuendesa vana kuchikoro uchada kudya mumba saka ifull from hand to mouth hazvisi kubatsirika chashata muzimbabwe iikonomi yedu and isu semadzimai emuzimbabwe ngatisarasiswa pfungwa nezvanhu babawo vari kutaura baba gaule wandanzwa vachitaura vanotaura kuti kuda vanhu vakanyimwa chikafu munguva yamugabe mubvunzo wangu kwavari ndewekuti nhai baba gaule hurumende yamugabe neyamunangagwa zvakasiyana here handitingori zanu pf leadership iyoyo yanga iripo paina mugabe ndo ichingoripo zvanhasi itai zvinhu zvinoti chero zuva ramunomuka makafa mwari anokunzwirai nyasha vanhu vamuri kunyima chikafu awa these are innocent zimbabwens vane kodzero yekuwana mari kana imi muchida kuti murarame sezvanhu chitorai mari yemaretpayers enyu imini yetekpeya yevanhu vezvanhu ndokuti muone kuti hakuna amunoona ane mari inoenda kuzvanhu dai zvainzima munhu ngaanyore tsamba kuti yangu tekisi ngaiende kuvanhu vanoda MDC ndokamaizoona kuti chikamu chamuri kunyima va kuti chii imi sehurumende yezani chinjai maitiro enyu madzimabwe ndinava madzimai takurara takunozvara hakuna mushonga pakurwara BP hakuna mushonga zvese izvozvo zvaurava nemi vanhu vezani gadzirisai hunhu hwenyu muchinje chero mukati chero nguva iyoyo kuti mugabe zvinhu zvanga zvakadai zvakadai hurumende yamugabe kuda munguva iyo yanga itombori nani nekuti maiti zvinhu zvikakwira mugabe akataura kuti zvidzike zvaidzike vagaure mugabe achibva pachigaro akabva bhare sipo richiita 85 cents nhasi bhare sipo muhurumende yenyu imimi vagauri yakuita mari ye$45 mugabe akabva chingwa chiri $42 kana kuti $50 kune chaizvonzi chaakudhura izvozvi chaa$19.20 saka zivai kuti hurumende yenyu imini itoriwe zvanyamugabe chinjai maitiro we are sick and tired of your government and your ruling as women of zimbabwe we are tired mafees hatisi kuawana izvozvi munoti kumacolleges kumayunivhesiti mwana ngaabva dare ma$7,000 where do you expect a civil servant to get $7,000 in your gown anoiwana kupi teacher $7,000 nekuendesa mwana kuchikoro be serious mugabe paakabva vanhu vaiafoda kuendesa vana kuchikoro but with your government na EP we are sick and tired
amai karenge chiregai tipe vagaule vapindurewo thank you so much let's give a chance to Mr. Gaule to respond vagaule maamuri kunzwa zviri kutaurwa navakarenye mongoti pindurei muchidimbu kuti tipewo star nguva yekuti ataure nemi
zvinoradza kuteerera vanhu vateereri vechinza munhu echirasika echisapota mugave ekuti mugave ndiye akakonzeresa maproblems atinawo munyika yedu neuramba urambira chigaro during time eri mupower takaona mabheri achechi echiuya mabheri achati anotakura sfunga chatemba nesigwanei sagare sagara kazara mabhondi mabheri achechi kwakauya mabhondi notes nenguva yamugare zvese zvakashata zvese izvi zvakaitika nenguva yamugare iye zvino ari kupresa mugare nemahavo kuti vakabatana ne-G40 kuita zvinhu zvenyu vakabatana navo ende izvo zvinoratidza kuti munhu wacho haasi kutaura chokwadi ari kutaura ari kurasika haasi kuziva kuti mugare ndiye akakanganisa zvinhu zvese zvese zviri muyu hurumende yamunangagwa iri kugadzirisa chinhu changa chakafa munangagwa ari kutora economy inherited a dead economy and we must admit tell the truth and shame the devil kuti vanhu munangagwa akatora hurumende chechinhu chakafa munangagwa ari kuzama kuti achiraramise chinhu chakafa ichi
aiwaregaitiokubatai muromo ipapo vagaule
kuti muwane vhoti muelection inouya kuti vanhu vatambure varambe vachitambura
batai makadaro sa
hayi siyabonga bonke ke abasixhase kuhlelo lwethu lwanamhlanje lapho ebesicubungula khona inhlupho ezibhekane labaningi sizibuza ukuthi kambe abantu kuyini abakwenzayo ukuthi baziphilise sibonge ukhansela Lillian Mlilo obekuhlelo lethu labanye njalo abasixhasile
aiwa tinotenda honorable Lynette Karenye veMDC vanova ivo vice president weMDC uyezve tanga tina vabelieve Gaule veZanu PF tichitenda zvakare tisina kukanganwa mese muri pano palive feed yedu pari zvino pana Adala veGonyeti vari kuti takateerera vaGaule Walter Mapfumo hanzi tiripo disciple Madani vakuti we are here talent Manika ari pananzi we are here and how are you Angela Magariro vakuti maswera sei kusista mavi
I'm following you from Cape Town. Tobias, Wateyans, I don't think Vagaule Shamurkuta or Antino one can see believer. Adela Gonyet, Varuti politics, Zenu Madara Imi, Angela Magara, Tishaka Oma, Vedue, Shukitka Munika. Adela Gonyet, Vavanura, Vagaule, Amen of Varisa, Kutivarkufaz, one is Mesha Murkuta or Andofunga. As it's not tender, I say Claudius Benella, and Maramba Erectifonera. Aiwa, tinenge tichiedza senhare dzedu tichiramba. Ini ndini Marvelous Nsanganya huye, ndiri muWashington.
Yebo ke, asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngolwesine oluzayo, olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.